Matimi makambo chibatira chirwere ichi makazorapika makapiwa chii
pandaka batona chirwere ichi advantage yangu yakaita kuti ndanga ndiri mutown ndakanovhenekwa ndikanova chirwere ichi ndeche TB ndikanatanga kupiwa treatment yemapiris ndakanova treatment for almost 6 months but mapiris pandakatanga kuti mumwa for 2 weeks aihwadza but after 2 weeks ndakatanga kuona zvinhu zvangu zvava kuita zvakanaka chako chaiko ndandakutopikawo zvangu chero bodi yakatanga kutopika zvaiteswa after every 2 weeks zvinotestwa ndiionekwa kuti hai chiri kupedza chidzikira kusvikira ndakazonzi ha chiregai kunwa mapirizi chirwere chiya chinenge chapera
zvii zvamakaona kuti muzofungidzira kuti imi manga mabatwa nechirwere cheTB zvekuti vamwewo vari kumba vakanzwa kuti ndo zvamamuchinzwa vakwanise kuendawo kunovhenekwa
zvandakaona ipapo ndezvekuti ndakatanga kukosora vazvanu ndakakosora zvakanyanya ndaiti ndatanga kukosora so especially madekwani zuva rikanyura ndaitanga kukosora madekwani wayayo kusvikira mangwana kwaidi uchingokosora usina kuzorora pamwe ndaiti ndikakosora pamwe tanyonho ndorudza ndikada chikafu mbichana ndorudza waiti even appetite yechikafu chachao yaipera even wainzwa mavheini mumakumbo mune maoko maita kunge munenge makati zvimbei ende ropa rake rinotonzi kuti harisinoto kufamba kunge ruri takachiveve then wozoita dzungu rimwe rekuti ndaita dzungu rokuti ndaidonha ndombozomuka kukosora ifekto kwaindinyanyira zvakanyanya
vamwe vaigara nemi vakakubatai sei panguva iyi
ndaigara nangamukoma kana ndozvavasina advantage vanhu vaindibata zvakanaka voziona kuti vaitsvaga chikafu chemhando pamusoro zvamaundipa kuti ndidye kuti muviri wangu upike asi kuti ini zvangu ndanga ndisingakwanisi kudidya saka zvandinoshuvira ndezvekuti kana vanhu vakadiscovha kana kuti vakaona kuti munhu abatwa nechirwere cheTB zvandinoshuvira kuti vanigara naye vaite ndezvekuti zvaanenge achida paya pachataura zvaanoda vanofanira kumuatenda pazvaanenge achida izvozvo akataa kuti achakati ngavamupe ichocho ini zvandaita ndee ndikakosora ndaigona kuti ndipei pokuti ndipfire pandiri kukosora pasi ndokunwa po kana bhaketi ndopfirirai imomo muchivhara mukara wachiya chiya saka ndeichiti vanogara nevanhu vakadai savavo ngavarege kuva nota seinonzi stigmatization yayo kuita sekuti vana vatarisira pasi vachiratidza kuvashungurudza
pakupiwa mishonga apa maibhadhara here mishonga iyi
chirwere cheTB hurumende yezimbabwe ndiona kuti ihurumende yakatirongeke zvikurusa padivi roro ini zvangu ndaitiwa mushonga mahara chaiwo kokutanga paunongoenda paipai ndepekuti unongongoona kubhadhara kadhi rako kuti unorisa kadhi nokuita sei but treatment yese yanozopiwa anenge ari mahara.